direto pra mushroom. Fidel
Pablo.
Uno rivunza kuti ndini ani.
Riuling.
Ndiri kuenda kupine upenyu. In fact, pane chichabuda here. Seva mwe ndichaita here. Wava kufila kuita kifap. Simuka usane tachi ita lifap. One day vacha kuti pick up.
Mushroom.
One day, one day. Zvichanaka chete nyange zvihomesei unosvika. One day, one day. Zvichanaka chete nyange zvihomesei unopinda. Ramba uchiedza. Mwari vachatumira chiedza. Iwe ramba uchiedza. Mwari vachatumira chiedza. Usakanda mapfumo pasi. Vari kumusoro vakabva kuzasi. Paunofila kunge wakurega. Shinga zvimwe wava kutosvika. Une mutoro unokuremera. Hauna kana nokuturira. Hauna baba, hauna mai. Usakangamwe kuna Mwari. Diga, iwewe diga. Piga, vachakupiga. Mbinga, uchava mbinga. Uva nemuka na zvichasvika. Ningorike toyuti zvanguri nema dreams. Handina mari yekunota kwako dreams. Handi afford the iPhone. Sindinoshuwa kuva iPhone. Zvichanaka chete nyange zvihomesei unosvika. One day, one day. Zvichanaka chete nyange zvihomesei unopinda. Ramba uchiedza. Mwari vachatumira chiedza. Iwe ramba uchiedza. Mwari vachatumira chiedza. Unozvibvunza kuti ndini ani. Ndiri kuenda kupine upenyu. In fact, pane chichabuda here. Seva mwe ndichaita here. Wava kufila kuita kifap. Simuka usane tachi ita lifap. One day vacha kuti pick up. One day, one day. Zvichanaka chete nyange zvihomesei unosvika. One day, one day. Zvichanaka chete nyange zvihomesei unopinda. Ramba uchiedza. Mwari vachatumira chiedza. Iwe ramba uchiedza. Mwari vachatumira chiedza.